vachitaura nevatori venhau nhasi kumahofisi avo mumahomakomishina ezac vagudson nguni avo vanotungamira bazi rinoongorora huori vati vakapiwa mazino nehurumende itsva kuburikidza nekupiwa mari inovakwanira izvo zvichaita kuti vaite basa ravo nemazvo vanguni vati vave kutovhura mahofisi kumatunhu akasiyana-siyana munyika uye vayambira vanhu vari kuenda kunzvimbo dzinowanikwa muso wemari vachitora mari vachishandisa EcoCash kuti vasasungwa
taita musangano nhasi kuti titaure vatori venhau kuti zvino taakuita basa redu sebasa hurumende iripo yavamunangagwa yakatipa mari ikatitengera zvimotokari ikatitengera makombyuta ikatipa mvumo yekuti tipinze vanhu basa tiite basa ikatipa mari kuti tivhure maofisi maprovhinsi ese enyika saka pane vanhu vari kuenda kunotengeswa mapizza nekumashopu vachitora mari ikeshi inoitwa kubhadharwa nevanhu ivo voisa makadhi avo mari yacho inotengeswa parodhi taakuda kuvasunga vese toda kuti vanhu vaendese mari kubhengi
vanguni vati vakuru vamabhanga vachabatwa kuti ndo vari kubudisa mari kuendesa kune vanotengesa mari mumigwagwa vacharangwawo
ndayambira vanhu vemabhengi vese kati hapana bhengi riri kusiyiwa mabhengi manaja vari kupa vanhu mari tikangovabata tiri kundovasunga ende tichatanga mainvestigation akakura chaizvo kuti bate vanhu vese vari kusevenza sezvokubudisa mari kuti mari yacho yekutengeswa mumarodhi vese vanotengesa kesi kwanobva kumba kwavo vakaita munyama havadzokeromba kwavo tikavabata mari ngaiende kumabhengi chechipiri takapiwa mamiriyoni kati o nehurumende kuti tiwane kuvhura maofisi akati o kuti titenge zvokusevenzisa nazvo tibatire mbasa takapiwa mari yakakwana
vachipindura mubvunzo yevatori venhau kuti zvii zvaivatadzisa kubata nekusunga vaita huori uye vaibira nyika vanguni vati hurumende yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe yanga isingavatsigiri kuti vaite basa ravo nemazvo
hurumende yanga ita kuti yanga isingatibatsire vairamba kuti tipinze vanhu basa vairamba kutipa mari hurumende yapo yamunangagwa payakauya akati iwo anenge aba mari ngaasungwa
vanguni vatiwo pari zvino vari kutsvaga vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti kuti vavabvunzurudze nemari yehurumende inosvika mamiriyoni makumi matatu yakavharirwa pakavhara bhanga rerenaissance muna 2014 apo yainge yatorwa nenasa yaakunzi capital bank studio 7 haina kukwanisa kutaura navabiti sezvo matara akambovamisa kutaura nevatori venhau asi nyanzvi inoshanda nesangano rezimbabwe democracy institute zdi vavekezela gumbo vanoti zaki iri kushandiswa mune zvematongerwo enyika vagumbo vati zvinoshamisa kuti munhu akaita savabiti akabva muhurumende muna 2018 ava kupomerwa mhosva nhasi
ndagona kuti zaki yave kushandiswa sepolitical tool politically assassinating opponents tirikuzoona kuti vatendai biti vakabva mugavhumendi kare havana kumbopomera mhosva izvozvo havana zaka haina kumboita anything but izvezvi
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kubva zvagadzwa sac hapana zvinobatika zvayati yaita mukurwisa uori munyika kunze kwekushandiswa munyaya dzematongerwo enyika kuburikidza nekuomesera vanenge vasadiwi munyaya dzematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.